Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri kubvumbi 24 2018 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare redzimhosva rinorasa chikumbiro chechimbi-chimbi chebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa chekuti muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vasashandise zvinyorwa kana kuti masimbozi eMDCT. Vamwe vagari vemuHarare vanoti vave kutyira utano hwavo nekuda kwekushaikwa kwemvura yemupombi mudzimba dzavo. Nhengo dzeZANU-PF dzoramba kubhadhara mari yekupaka motokari dzebato iri muguta remasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro mubulawayo Justice Francis Bere varasa chikumbiro chechimbi-chimbi chebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa chekuti muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vasashandise zita kana zvionesero kana kuti masimbos eMDCT. Vabere vativo MDCT yavachamisa ibhadhari magweta amuzvare Tokozani Kupe. Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Vabere vati chikumbiro chechikwata cheMDCT yavachamisa hachingaonekwe sechechimbi-chimbi sezvo paine makakatano pakati pechikwata ichi nechinotungamirwa namuzvare Kupe ekuti ndechipi chikwata chaicho pakati pezviviri izvi chine kodzero yekunzi ndicho MDCT yechokwadi. Dare ratiwo chikwata chakakwidza nyaya iyi mudare chibvise mari yakabhadharwa magweta nechikwata chaipikisa nyaya iyi. Kweta ramuzvare Kupe, muzvinafundo Love Momaduku, vati vafara nemutongo wedare nekuti zvagara zviri pachena kuti pari zvino pazvikwata zviviri zveMDCT hapana chine kodzero yekuudza chimwe zvekuita.
Dare rati pane mapato maviri anesara kuti MDCT yava Kupe neana Chamisa ese anokwanisa kushandisa mazita iwawo kusvika pazogara dare notarisa kuti pakati pemaviri ava nderipi chairo chairo dare rinonzi ndore MDCT. Dare raenderera mberi richiti haisi nyaya yekuti ndiani ane vanhu vakawanda kana nevanhu vashoma kutarisa chaiko constitution. Saka ndozvavataura saka nenyaya yevati hai haisomburi nyaya yefanonge vamhanya kuuya kuno kukoti vakanganisa vakapedza nguva saka yaraswa nyaya.
Vamadhuku vati zvatuhwa mudare zvinosimbisa nyaya yavakakwidza kudare reconstitutional court yekupikisa kudzingwa kwamuzvare Kupe kubva mudare reparamende vachiti MDCT yavachamisa yange isina kodzero yekuita zvayakaita. MDCT inotungamirwa navachamisa yaive yakwira kudare mushure mekunge muzvare Kupe vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission vachiti ndiwo mutungamiri chaiyewo MDCT. Kweta reMDCT inotungamirwa navachamisa vaLucas Ngomo vati havana kufadzwa nemutongo waturwa naJustice Bere vakati vachaona kuti vokwira kudare reSupreme Court here kana kuti kwete mushure mekuona mutongo waturwa navabere zvizere. Vangomo vati sezvo sarudzo dzave pedyo kuti zvikwata zviviri zveMDCT izvi zvirambe zvichishandisa zita rimwe chete kunogona kuvhiringidza vamwe vatsigiri pakuziva kuti bato ravo chairo nderipi. VaJameson Timba avo vanove nhengo yeNational Council yechikwata cheMDCT yavachamisa vati vachatura kubato ravo zvabuda mudare uye vachaziva kuti votora gwara ripi mushure mekunge National Council yebato iri yagara pasi mangwana ichizeya nyaya iyi.
Chabuda mudare ndechekuti mutongi watakaunzira zviro izvi kuno kuhaikoti haana kutarisa dambudziko iroro ratakaunza kuno ndopatirapa. Kana ndabva pano tichanopa report kutungamiriri womusangano. Mutungamiriri womusangano ozopa direction kuti direction yataa kutora ndeipi. Iye zvino handisati ndapa report iyoyo. Saka ndikwanise kuti ndikutaurirei kuti danho raakutorwa nderipi izvozvo.
Muzare Kupe, avo vanoti ndivo vane kodzero yekutungamira MDCT, mushure mekufa kwaMogem Tsvangirai, vakadomwa kuve mutungamiri wechikwata chavo cheMDCT paCongress yeChimbi Chimbi yakaitwa nemusi weMugovera. MDCT zita raishandiswa munguva yesarudzo neMDC panguva iyo yaitungamirwa naMogem Tsvangirai vasati vafa. Izvo zvakaitirwa kuti vatsigiri vaTsvangirai vazive pekuvhotera zvichitevera kupatsanuka kwebato iri muna 2005. Musarudzo za 2008 ne 2013 vawo Ushman nebato ravo vakakwikwidza vachishandisa zita rekuti MDC uko vaTsvangirai vakashandisa zita rekuti MDCT asi zita chairo rebato riri MDC. Ndakamirira Studio 7 Mabulawayo, ndini Taurai Shava.
Nengo dzezanu PF dziri kufamba nemotokari tineurombo vamwe vagari vemuHarare vanoti vave kutyira utano vavo nekuda kwekushayikwa kwemvura yemupombi mudzimba dzavo. Patricia Mudarigwa anoti panyaya inotevera.
Dzimwe dzenzvimbo dzisina mvura dzinosanganisira Avenues, Kuwadzana, Mofakose neMbare. Muzvare Ana Chibhamu mugari wekuma Avenues vaudza Studio 7 kuti zvava kuvaomera kugara mudzimba dzine zvimbuzi mukati nekuda kwokusavapo kwemvura.
Ini ndiri mugari wemu Avenues, ndane svondo rese ndisina mvura. Kutarisa shuwa kuti matoilets edu ari mumba. Takafesana nawo every day kusina mvura, zvinhu zvakatiomera. Kanzuru haisi kuratidza chido chokuda kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa. Tichaenda kukanzuru ikoko kunoona kuti tagara ipapo pacouncil office vachitipa mvura yekugeza nemvura yekubika, because isusuka hatingagari tichinyeperwa maretsi tiri kubhadhara zuva nezuva. Hatisi kujamba kana mwedzi, asi tinoona kuti iyo kanzuru haina chido nokugadzirisa zvinhu zviri kunetsa panyaya yemvura.
Mumwe mugari wekukuwadzana Muzvare Abigail Tsoroti vatiwo havana kumboyambirwa kuti mvura ichaenda. Muzvare Tsoroti vatiwo vari kupinda mudambudziko rekuti vanoramba vachibhadhara mvura kukanzuru iyo mvura yacho isiko.
Kuti yakaendesa mvura pasina kana chiziviso chekunzi mvura yachona ichaenda, panguva yachona yekuti vanhu mune musina mbozvitarisira kuti mvura yachona ichaenda, yopedza mazuva akawanda. Iroro nedambudziko kwatiri, nekuti tinenge tisina kwekunoiwana mvura yacho. Tinotinokumbira kune vane mabhoho vemachechi. Vemachechi vachona vanenge vachitiwo takuvapidzira mvura yavo nekuti vanoshandisa magetsi kuti zvimabhoho zvavo zvishande. Saka tinenge takutowana rimwe dambudziko rekutanga kunyengerera varidzi vane zvibhorani zvavo kuti tinokumbirawo mvura.
Muzvare Tsoroti vatiwo kanzuro yeHarare haina hanya neutano hweveruzhinji kana vachiendesa mvura kwenguva ndefu. Panguva iyo zvirwere zvemudumbu zviri kuramba zvichiputika.
Zvinotoshamisa kuti kanzuro inoregerera mvura ichienda kwemasvondo akawanda kudai, asi isusu tiri kunzwa kuti takatarisana nezvirwere zvemudumbu zvakafanana nana typhoid. Saka tinenge tichida kunatsorudziwo kanzuro ititsanangurire kuti ine shungu here neutano hwevanhu.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vatione kuda kwekukura kwakaita dzimuri, kushayikwa kwemvura kunovhiringidza utano hweveruzhinji. VaShumba vati tarisiro yave yange iri yekuti kanzuru iendese mvura kunzvimbo dzinogara veruzhinji, asi zvasvisi kuitika.
Dambudziko zhinji riri kutarisana nevagari nderekuti kana wagara mazuva mazhinji wasina mvura, zvinozowanetsa kushandisa zvimbudzi zvavo, nekuti wagari wazhinji vanogara semhuri inenge ine pakati pevanhu vashanu kusvikira pagumi paimba imwe chete. Saka utano hunenge hwaakutovhiringika. Apa mazuva ano kune kolera, kune typhoid, zvekuti kugagarisa kusina mvura tinotarisira kuti City of Harare kubudikidza nedipartment ravo reHarare Water wanofanirwa kuti ipapo panoshayikwa mvura wanofanirwa kuendesa mawater bowsers kunzvimbo idzodzo kuitira kuti wagare wakwanise kuwana mvura yekuti vamwe.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rekanzuru yeHarare sezvo vanotaura vakamirira kanzuru iyi vanga vasingabatiki. Maguta eHarare nechitungwiza anogaronetsikana nezvirwere zvemudumbu zvakadai sekolera netyphoid nekuda kwokushayikwa kwemvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
nhongo ze ZANU-PF ziri kufamba nemotokari dzakanamirwa mufananidzo yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa dzinonzi dzave kuramba kubhadhara mari yekupaka motokari muguta reMasvingo. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vashandi vekanzuro vanoita basa rekubhadharisa vatyairi vemotokari vanoti vatsigiri veZANU-PF vari kuvashungurudza sezvo mutemo uchiti munhu wese anofanira kubhadhara mari iyo inozoshandiswa nekanzuro kugadzisa migwagwa mudhorobha. Varidzi vemotokari vanobhadhariswa masenzi makumi mashanu pamaminitsi makumi matatu kana dhora paawa imwe chete kuti vapake motokari dzavo. Vamwe vashandi vataura neStudio 7 asi varamba kudomwa mazita avo nekutyira upenyu hwavo vanoti vatsigiri veZANU-PF vari kufamba nemotokari dzakanzi hashtag EDS by vote vari kuramba kubvisa mari idzi.
Isu vashandi vekanzuro ndofunga mashandiro atiri kuita akurwadza nekuti period yatapinda ndiye maelection zvokuti vanhu vari kufamba vane mota dzakanamirwa masitika akanzi EDS my vote apuresident wedu wenyika. Vakasvika pabei tova tava tichibhadharira mari yeparking 50 cents for 30 minutes kana kuti dhora mota 1 hour makapaka. Vanoramba kubhadhara mari idzodzo vachiti isusu hatibhadhari mari dzeparking yekuti tirivebato rekutonga. Zvinova zvakakonzera kuti vamotarisi vanenge vachionawo zvichiitika vanashamba kubhadhara parking havachadiwo kubhadhara naivo vachitiwo saka isusu nemhaka yekuti tibhadharisa kana repoti vachinzi musabhadhara mari.
Vamwe vashandi vanoti vanotya kusunga motokari idzi neganjo kana kuita clamping dzinenge dzaramba nekuti ZANU-PF inozivikanwa nemhirizhonga nekudaro vanotyira upenyu hwavo. Vagari vemasvingo vari kunyunyuta nemaitiro aya vachiti ivo vakaramba kubhadhara mota dzavo dzinosungwa neganjo votadza kufamba. Mukuru webasa muMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva muguti vasvoropodza zviri kuitwa neZANU-PF achiti zvinotyora mitemo yenyika.
Isusu tagamuchira zvinyunyoto kubva kuvagari vemasvingo vari kutivo vari kuramba vachibhadhariswa mari yeparking asi vemapato ezvematongego yenyika vachiramba kubhadhara. Vari kungoisa mifananidzo yemapato yavanobva vobva vataura kuti isusu hatisi kuzobhadhara zvinova zvisiri pamutemo. Hazvisi kutifadza sevanhu vagari vemasvingo nokuti tiri kubhadhariswa mari dzakawanda pazuva asi onzwa umwe munhu achiuya achinzi anopaka nguva yaanoda asingabhadhari kana sendi achishandisa simba rebato rezvematongego enyika. Izvo hazvisi pamutemo uyu hazvisi kutifadza.
Meya weguta reMasvingo vaHubert Fidze vati nyaya iyi yava kwavari uye vachatora matanho sekanzuro. Mutauriri weZANU-PF Masvingo vaRonald Ndava vaudza Studio 7 parunhare kuti manyepo ari kutaurwa nevashandi vekanzuro vachiti bato ravo rine vanhu vane hunhu vasingaite zvina basa nezita remutungamiriri wavo. Vashandi vekanzuro vanoti nekuwanda kwakaita motokari dzebato reZANU-PF kanzuro inogona kurasikirwa nemari yakawanda kana motokari idzi dzisingabhadhari mari sezvinoita vamwe vatyairi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa ekuchamhembe kweguta reNashville kuTennessee ari kuenderera mberi achiedza kutsvaga chakakonzera kuti vanhu vana vapfurwe vakafa nemusi wesvondo. Mushure mekutsvagwa kwenguva yakati rebei, Travis Rankin akasungwa nezuro ndokuiswa muchitokisi zvichitevera kupiwa zita rake kwakaitwa mapurisa. Ku Kutsvagwa kwenzira dzekuedza kupedza gakava rezvematongerwo enyika muSyria kwasimudzirwa zvakare nhasi vamiriri vemakurukota kubva kunyika makumi masere neshanu vachiungana muBrussels kumusangano wemazuva maviri uyo uri kukokerwa neUnited Nations pamwe neEuropean Union.
Mutezeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vanoti Zimbabwe ichaparura masovereign bonds kana kuti kutsvaga mari yechikwereti ichishandisa fodya, goridhe nezvimwe zvirimwa kuti ikwanise kuunganidza mari yekubhadhara mitero pazvikwereti inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti $1.8 billion iyo inoda kubhadharwa kuWorld Bank, African Development Bank nemamwe mabhanga ekunze. Vamukupe avo vari kuBritain murwendo rwekuedza kukwezva vekunze kuti vatange mabhizimisi munyika vati vanofunga kuti vakabhadhara chikwereti ichi vachapiwa imwe mari. Ko masovereign bonds aya anoshanda sei? Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanotsanangura.
Masovereign bonds dzimwe nyika dziri kuzviita essentially chinenge chingori chikwereti, but zvaakudependa manje nekuti tiri kuchiwana nemutengo wakaita sei, atikati interest rates. Interest rates kazhinji anenge achidetermainwa neyatingati pachirungu risk profile yenyika. Saka Zimbabwe nekuti risk profile yedu ichiri pamusoro, even taita sarudzo ichamboramba iri pamusoro tichienzanisa nedzimwe nyika, saka tinenge tichiwana chikwereti probably nemari inenge iri pamusoro.
Ko chii chaizvo chichaitika kana Zimbabwe ikakwanisa kutengesa masovereign bonds aya? Tabvunza Dr. Chitambara.
Zvinogona kubatsira takakwanisa kuclear maareas edu ne World Bank for example ne African Development Bank. Zvinoita kuti vakwanise kutipa chizvimwe zvikwereti.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paZimbabwe Ezekiel Guti University, Dr. Gift Mugano vanotiwo Zimbabwe haifaniri kuzvisungirira kubhadhara zvikwereti iyo ichitadza kugadzirisa upfumi.
Zvatinofanira kuita ndezvekuti isusu hatifaniri kuzvisungirira pakubhadhara zvikwereti. Zvakanga zvaita vachinamasa pavakaenda kulima makore aya, vakanga vazvisungirira kuti Zimbabwe ichabhadhara $1.8 billion muna 2017 April, iyo vachitaura muna October. Kiyovati in 6 months vaifana ngavareza $1.8 billion. Tika manya tikanobhadhara $108 million ku IMF. Tika richidi paemare vakaita meeting vakada kupi mari kusema badhara World Bank. Hausitawa badhara chikwere cha Jokonia, saka tikupi mari nokupa wana mari. Vana World Bank havakurumidza kuti pa mari. Pane politics up. Iva vana World Bank iva zviyo vanoitira nyore kubvisa chikwere che Zambia, Mozambique nedzimwe nyika nekuti havana dambudziko nepolitics.
Asi gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo vanoti vanofunga kuti Zimbabwe ikabhadhara mari iyi inokwanisa kupiwa imwe mari yekuti igadzirise nyaya dzezveupfumi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge avo vaimbotungamirawo sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vanoti zvakakosha kuti nyika izive kuti mari yakakweretwa yakashandiswa chii isati yabhadhara.
Chekutanga ndechekuti ngatitange tamboongorora zvikwereti zvakakweretwa munguva yava Mugabe for instance, munguva yehurumende iyoyi yezvanhu inongovapona nhasi, timboongorora kuti mari dzakapiwa dzacho dzakamboshandei, dzakabatsira chii nyika, kuitira kuti tigone kuona kuti isu senyika zvakatinakira here kuti tibhadhare zvikwereti izvi. Nekuti kubhadhara zvikwereti kushandisa homwe yenyika, homwe yenyika inofainenswa nevanhu, inofainenswa kuburikidzwa netaxation, inofainenswa kuburikidzwa nezvakawanda wanda zvinongoitika patechiti hurumende iri kukolekta revenue.
Dr. Chitambara vawedzerawo vachiti kana Zimbabwe yokwereta imwe mari zvakakosha kuti itore matano ekuona kuti mari iyi yashandiswa nemazvo.
Hongu kana tichikwereta zvedu mari tichiinvesta munyaya dzeinfrastructure panenge pasina chakaipa. But kana tiri kukwereta mari kuti tinge tichishandisa munyaya dzeconsumption kana kuti kubhadhara kwemasalaries, hazvimunzi pundutso kunyika. Saka hatingi chakakosha ndechekuti hurumende ichabuda musarudzo itange yaita ma-institutional reforms anoita bring back confidence.
Zimbabwe yave nechikwereti chinosvika mabhiriyoni gumi nezviuru mazana masere munyika nekunze. Thank you.
Vagari vekwa chiazwa vasangana nasi ni vakuru wakuru wekambani ye Zimbabwe Consolidated Diamond Company vachidze hazvichemo zvavo. Vagari ava vari kunyunyuta kuti hurumende iri kutora mangoda munzvimbo mavo iyo pasina chairi kuvaitira. Vagari ava vari kutiwo vanoda kuti vawaniswe mabasa kuvakirwa dzimba dzeavo vanenge vatamiswa uye kuona kuti nzvimbo yavo yasimudzirwa. Vekambani yeZCDC vati vachasvitsa zvichemo izvi kuhurumende. Nezuro pakaita kuratidzira kunotyisa, vanhu ava vakapisa bhazi rekambani iri kuchera mangoda munzvimbo iyi. Sangano reZimbabwe Environmental Lawyers Association raburitsawo gwaro richiti nyonga nyonga iri kwachiyadzwa inoda kugadziriswa nechimbi chimbi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata muzvare Audrey Masara avo vapindawo musangano uyo.
Nezuro tanga tiri kunoko, I think social media yakunetsa kuti panokwanisa kuspreadwa news zvisiri zvechokwadi. Zveshuwa nezuro kwanga kune demonstration community yemarange ichiti no maabuse ata anyanya, enough is enough, tokumbira kuti muchitigadzirisa vachiri demonstrator pamaoffice eZCDC. So nhasi ZCDC yaita call for a meeting. Saka pane meeting izvezvi vari kumarepresentatives ecommunity nana Sugar Chagonda vachirepresenta company. Saka vanhu vecommunity vari kutaura zvichemo zvavo zvavari kuchema nazvo. Saka ichangotanga, ZCDC haisati yaadresa vanhu kuti tizive kuti vachaona kuti vangagadzirisa here zvichemo zvevanhu kana kuti chichi chaitika. Asi ndozvatakamirira kuti tinzwe kuti pakupera kwemeeting chii chinenge chaitika, zvinenge zvafamba chai.
Pane here vamwe vari kumiririrawo vehurumende vauyawo kumisangano iri kuitwa nhasi?
As far as I know right now pane veZCDC, management yeZCDC. And pane mapurisa nemasoja akati one day. But iyo demonstration yacho, even this meeting, it is very peaceful. Hapana hapo bongo zozo. Because the community yemarange ine vatungamiriri vari clear and vari kuencourage vanhu kuti no zvinhu zvingazvigadziriswe murunyararo.
Tambonzwa vamwe vanga vachitaura kuti hanzi vaChris Mushowe vanga vachinzi vari munzira kuuya kuzotaura nezvizvarwa zvemunharaunda. Mashoko aya mambe matambirawo here?
Ndamatambira. Takatitofunga kuti patinosvika kuno tinovawana, but hadhisi kuvaona. Ndofunga vari murodhi kana kuti vakansela handichaziva, but ndozvandoda kuedza kunzwawo kuti vekugovernment pane anyone here ari kurepresenta government.
Avo vanga vari mugari wekwachiyadzwa muzvare Audrey Masara vachitaura vari kwachiyadzwa kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Vagari vekwaRukweza kumakoni South vari kuita muonera pamwe chuma chomuzukuru vachigadzirisa mugwagwa wavo uyo wazara makomba. Izvo zviri kutadzisa dzimotokari kushandisa mugwagwa unobva kunyazura uchienda kuchivhu. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Nharaunda yeRukweza inorimwa fodya nechibage zvakanyanya. Zvirimwa izvi zvinowanisa vagari mari yekuti variritire mhuri dzavo. Asi nepamusana pekushata kwakaita mugwagwa mukuru unopfuura nemudonho iri, varimi vari kusangana nedambudziko rekutengesa zvirimwa zvavo. Izvi ndizvo zvakapa kuti vagari vabatane nebazi rezvekutakurwa kwezvinhu muchirongwa chekugadzirisa mugwagwa uyu. Mumwe vamwe vari kugadzirisa mugwagwa uyu vatapiwa chigudu, vanoti vari kufara nekubatana kuri kuita vagari pachiitiko ichi.
Vari kuchenesa rodhi yedu kuti mota dzedzione kufamba dzisingati maaccident. Saka tofarwa denyika yedu ka yanguramba ichiita development yakada kuti zvinhu zvedu zvive zvakanaka.
VaCrispin Marimo vanoti kubatana kwevagari kunoratidza shuviro yavo yekuti munzvimbo yavo mubudirire.
Takaungana kuti tizoona basa ratiri kuita semhuri yemaconi South constituency. Takakwanisa kuti tinge tichiunganidza mayouth edu waka kwanisa unge wachi daira waka uya kutu wazo kibatire kugadzirwa kurubitu wa mkwagwa kuno babunya zura mchenda kudoroa
wata tenda na mwenosu wano tikuipa kwange kwa ita mkwagwa wavo kwanga kukangani savari were waanenge vashita kurukwa kuendisi kwa kushipatara chikuru chemura mbinda rishitore rava nunguwa ya kareba
so kana tichona mkwagwa hedu ichi gazi wa saizoji zinu za tino kuruzira tino sutenda chaizo vanawe kuno tukuto kuruzira wakawanda warukuma guta even waruku diaspora dai wabata nane vamwe varimuno basa re development rendere mberi nekuti nyika yedu yanga yasvika pekuti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka migwagwa zvakaita uno mugwagwa tine chipatara chiri pamurambinda apo chinonzi Murambinda General Hospital chinobatsira vanhu zvakanyanya muprovinsi ino yeManicaland mareference anobva kuma hospitals akasiyana siyana anoitwa kumurambinda especially vanhu vane ailments akasiyana siyana HIV infected people vanobatsirwa pamurambinda kuti mugwagwa kana wakadai ambulance ichifamba tinotoita dambudziko tiri kutenda chaizvo nebasa guru raitwa namamataranyika rekuti nzvimbo yedu isimukire
ambuya zvozeni chaipa vanoti mabasa ari kubatwa munharaunda mavo ari kupa vechidiki kuti vasiye mabasa akaipa
ipo pano patiri apa pane motikadzi dziri kutosvika panguva yekuda kubheuka dzakawandisa saka tiri kufara namataranyika semwana wedu akafunga kuti agadzirise rodhi iyoyi kubva pano kusvika kumutunga gore kuenda kwaniro dai mwari aizovaitira zvakanaka tiri kuona vana vari kufara vasikana vanevakomana avo
vamishiki mataranyika mumwe wevagari vekumakoni south vari kubatsira nezvishandisiro mukugadzirisa mugwagwa wekunyazura uyu vamataranyika vanoti vachaita zvose zvavanogona kugadzirisa nharaunda iyi
ayuti atadai zaya handiti waswera vachiita basa mukatarisa vari kupema vari kubvisa miti kuti road iwe clear isusu tinozovabatsirawo nechikafu nekungovatendawo kuti maita yenyu nezvishoma zvatinokwanisa ngu hurumende ndiyo ine chijana chekuti inge ichigadzira migwagwa asi tiri kunzwisisa mamiriro akaita zvinhu muzimbabwe hurumende ine zvakawanda zvairi kuita asi inosvika pakuremerwa saka isusu hatingaregedzi infrastructure yedu ichiparara nekuti hurumende haisati yasvika pakukwanisa kunge vachigadzira
vari kugadzira mugwagwa uyu vari kupiwa zvekudya navamataranyika avo vanova muzvina bhizinesi munharaunda iyi uye zvekushandisa zviri kubva kubazi rezvekutakurwa kwezvinhu ndakamirira studio 7 kwarukweza Makoni South ndini Lweda.
Makadii vateereri vestudio 7, ini ndini Mike Wave westudio 7. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chevechidiki chethe connection na 8 PM. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzezvemachongerwo enyika. Takatarisira kuva navahappy mochidziva vemdct inotungamirwa navanelson chamisa uyezve valouis matutu vezanu pf nevamwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kuchiudzawo maondero enyu tumirai nharembozha dzenyu pawhatsapp panhamba dzinoti 001202465038 nhamba zvekare 001202465038 munogonawo kutibata papeji redu refacebook pavoa shona.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare redzimhosva rinorasa chikumbiro chechimbi-chimbi chebato remdct inotungamirwa navanelson chamisa chekuti muzvare tokosani kupe nevamwe vavo vasashandisa zita rekuti mdct. Vamwe vagari vemuharare vanoti vave kutyira utano hwavo nekuda kwekushayiswa nekushayikwa kwemvura mupombi mudzimba dzavo. Nhengo dzezanupf dzoramba kubhadhara mari yekupaka motokari mumasvingo dzichiti dzine mufananidzo wemutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya mina Chris Gande munhau dzeisindebele.
soku izikati.